Rwanda neZimbabwe dziri kusangana muHuye Stadium Butare Butare muRwanda mangwana nenguva dza 3 masikati. Vanoita zvebhejesi ava vari kuti Rwanda eri pamberi pamutambo uyu vachiitira vanoita zvekubheja mitambo mari inoita iyo dhora rimwe chete rekuAmerica padhora rega rega rinenge raitwa neavo vanoti Rwanda inokunda. Asi vanoti Zimbabwe haina mukana wakanyanya, vari kuti ivo vanoda kukanda mari dzavo pachikwata ichi vanowana mari inoita iyo madhora mana emari yekuAmerica kana tikakunda. Chero pamadande mutande vari kutevera mitambo uyu vari kupa zvibodzwa zvakasiyana siyana, vakawanda vachiti Zimbabwe inorohwa 1-0, vamwewo vachiti 2-1, kunyange hazvo kune vashoma vari kuti zvikwata izvi zvichaita mangange 1-1. Mukupimwa kwezvikwata mumitambo yekubhejesa, chikwata chinoisirwa mari shoma ndicho chinenge chaonekwa kuti chine mukana wakasimba wekukunda. Chinenge chichionekwa sechisina kusimba ndicho chinoisirwa mari yakawanda. Kazhinji kacho kana chakanga chichinzi hachina udzamu chinogona kudirirwa madzimari kune vanenge vachiti chinokunda. Asi mune dzimwe nguva maonero avo anozobuda akarasika. Asi vaimbo vemaneja weMaurias vaWellington Mpandare havasi kubvumirana nemafungiro evakawanda vachiti ivo Zimbabwe haina chekutya paRwanda apa sezvo vakamboikunda.
Buraro Afrika rachinja, asi hapana timu isingatyike. Ukatarisa kuti Rwanda itimu yatakapedzisa kutamba nayo pavane makore Ramani Kumba ari kochi, tikaikunda zvakare aro. Saka handisi kuona chakanyanya kuoma.
Nemutevedzeri wemurayiridzi weDynamos Lloyd Sigole anotiwo kunyange hazvo Zimbabwe isina kuita gadziriro yakanaka, nemukambawo neRwanda hamuna kunyatsoti twasa.
Iwo Rwanda iyi yaitodambudziko mare kuti murayiridzi wacho uyu ari kunzi aane masvondo maviri ave nechikwata ichi, haatonyatsochiziviwo.
MaWarriors anofarira kukunda mumutambo wekutanga uyu kuti asi mudziri werwendo rwavo rwe-2026 FIFA World Cup zvine mutindo. Mutambo weZimbabwe unotevera uri kune Nigeria nemusi wesvondo asi muHuye Stadium nekare, nekuti Zimbabwe haina nhandare yekushandisa semusha wayo. Zvichakadaro vari kuronga mutambo wekugumisira waCharles Manyuchi weGrand Finale muHarare vazivisa kuti mutambo uyu uchaperekedzwa nemagitare emuimbi seColors musi wa25 Mbudzi. SeColors anoti musi uyu achambosiya zvedziyo dzerudo obatana neizvo zvehondo dzinoenderana naManyuchi nezvaakaita mumutambo wetsiva. Mose uyu Manyuchi ari kurwana Jimmy Mambunji wekuDemocratic Republic of Congo mumutambo weuremu weSuper Middleweight. Manyuchi anoti haasi kutya Mambunji, asi kuti mushani uyu ndiye anofarira kuvhunduka kusangana neshasha.
Tinongopa vandini pamutambo iwo saka zvandokuvidzisai munotozoziva kuti shumba iri pamba payo nevana vayo inenge ine mukasa wakadii.
Manyuchi ndiye mutambi wekutanga muZimbabwe kutora bhande reWBC azoteverwa nakuda Chiwandere uyo aivewo neRest River zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.